Ndanzonere kurira kupia panyo watakuno kushira
watakuno
kushira dianu watunga mira dianu wafunga na tichene seranzira
tichene seranzira
hasitetembe nyama
ayo
sinote zimba pakatipe hana
pakatipe
hana choku ita apana
apana
wafunga mira mere ya mangwana
mere ya mangwana
muno tifuzire napamuru watamlo muno tifuzire
Zarwa cheZimbabwe mzimazi senyuve uyo akatikwa nemotokari mumugwagwa akafa nemusi wemugovera wapera achachengetwa nemusi wechipiri zvita 18 kuGermantown kumakuva eAll Souls muno muMaryland. Mhuri yamuziya yazivisa kuti kuchange kuine munamato werufu rwemufi mangwanani emusi wechipiri wakare nguva dza 10 o'clock mangwanani kusvikana 12 o'clock masikati. Izvi zvichaitirwa kukereke yeSeventh Day Adventist Church iri muChesapeake kuNorthwest muWashington DC. Vaidzidza namuziyi vari kuenderera mberi nekunyora mashoko enyaradzo nekutsigira mhuri yake padande mutande resocial media vachiratidza kurwadziwa kwavo nerufu rwake. Chikoro chake cheTowson University kwaaidzidza zvidzidzo zveaccounting chakumbira veruzhinji kuti vatsigire mhuri yekwaNcuve nemapurisa mukutsvagwa kwemutyairi wemotokari inonzi yakatsika muziyi usiku hwashaya mutyairi wacho akatiza. Mhuri yeZimbabwe inogara pedyo iri kukokerwa kuti vabatane nevamwe mukunyaradza mhuri yamuziyi nekubatana mukusvika zuva rekuchengetwa kwake nechipiri svondo rinouya. Vakuru vakati pasi hapaguti tinoramba tichingoti dai mweya wamuziyi wazorora murugare.
Yakunja nzvimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyariva
kasetateyariva
ndanzonere kurira kasiya pano watakunokushira
watakunokushira
ndiani watungamira ndiani wafunga natichenesera nzira chende sanzira.